Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30, 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varayiridzi parumana nzombe. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumazuva gumi apfuura vatungamiriri veZimbabwe vange vachirwisana nezvinhu zvizhinji kubva pakupambwa nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei, kuramwa mabasa kwevana chiremba, rwendo rwavamunangagwa kuUnited Nations pamwe chete nokukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamunangagwa vakakanganisa vega rwendo rwavo nemabatiro avakaita nyaya yaDr. Magombei uye kuvimbisa mapurazi pasina mubhadharo kune avo vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi muZimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti chinhu chikuru chichashoresa vamunangagwa kwemakore mazhinji ari kuuya mabatiro avakaita kufa nekuchengetwa kwevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tunze maonero avo.
Vhiki yapera yakaitika zvakawanda chaizvo kuzvinobvira panyaya yaDr. Gombei vachivaabdaktiwa vachizowanikwa vachienda kuchipatara vachizonzi vari kurambidzwa kubuda kunorapwa nana mazvikokota kuSouth Africa uko pamwe nokuzonzi vazobvumidzwa kuinda ikoko uko zvinobva zvashatisa zita reZimbabwe. Zviitiko izvozvo zvingava zvechokwadi kana kuti zvisiri zvechokwadi, nokuti tine zvazvinokuvharavhara mukati. Tinozoona futi kuti vhiki rapera iri ndo rakaenda president wedu kuUnited Nations General Assembly uko namaminista mamwe akaenda navo vachinotaura nezvavanotaura zvisingabudisi kunetseka kuri kuita vanhu vomuZimbabwe. Asi zvakaita sana magetsi nemvura nezvikwereti necorruption zvazvibudi ikoko uko, vanenge vongotaura kungozvinatsa pamwe nokukoka vanhu vane mari kuti uyai muzorima mari dzenyu kana kuinvesta muZimbabwe. Saka kuzoita zvenyaya yekuvigwa kwaformer president Mugabe ndeimwe nyaya yazvo yakayambonzi vachavigwa kuHeroes Acre kwavari kuvakirwa imba inokosha. Ike zvino tozonzwa kuti vhiki yazopera vava kuzovigwa kumba kwavo. Saka zviitiko zvakawanda chaizvo zvaibata zvaibatwa nenews nevemapepanhau nevemaredhio vese zvichiverengwa pasi rose izvo zviitiko zvomuZimbabwe izvozvo.
Muchidimbu munofungei nokuchengetwa kwavamugabe?
Kuchengetwa kwavamugabe kunenge kunokusiririsa mukati tichitaurisa isu hunhu hwavo, zita ravo nezvavakaita kunyika yeZimbabwe neAfrica yose, kuti munhu unozongodovigwa mavigirwa aitwa iwayo kumba kwake ipo pamboita nyaya yokumuremekedza zvikuru mutungamiriri uyu kuvakira imba inokosha kuHeroes Acre. Saka maonero andinoita ndokuti kuzovigwa kwaaitwa kumusha kwake kwaZimba nyange zvaa zviri zvezvido zvake zvatinombohwamo achiti hatina kuzvihwa vomukama hwamo takazvihwa, asi ndoona sekuti kwava kuchitokohovedza zita nouremu rwezita ravamugabe zvose nedzidza ravo. Uchavafunga kwavari ikoko ndiani? Handiti munoona munhu waidera achifungo wafa wanaka, ndokutaura kwedu pachirudzi chedu asi zvinokana ozondovigwa navanhu vashoma shoma kumusha kwake kwaita makakatanwa chiremera chake chiya chaakashandira upenyu hwose chichiri papi nyangwe akakanganisa hake pane somunhu wenyamawo pano naapo asi kuti ndiona sokuti kuigwa kwaita kumusha kwake handizvo zvakanaka izvozvo zvino zvaitika izvi hameno muri wekwamugabe kuti chiremera chacho chakaumbwa nomunhu uyu chichazobva papi zvaandovigwa kumusha kwake kwazvino.
Kana makatarisa rwendo rwava Emmerson Mnangagwa kuUnited Nations, chii chamunoona apa? Chii chakabuda pazviri?
Chakabuda pazviri apa handinyanyi kuchiona kuti pakanyanya kubuda chinhu chikuru saipapa patotarisa isu kuti vakandotaura zvavakataura havo zvokuchema-chema zvamasanction izvi nezvokuda kuti Zimbabwe ichibatanawo nedzimwe nyika dzainga isati chabatana nazvo asi tikatarisa vanhu vavaitaurira vacho maamusina kana vanhu vakatombowanda vaizviwa izvozvo vaida kuteerera izvozvo saka kunonguva hako kungouya kwendeuona hendi kungouyawo kuya kwatoti kungoita tsika kutandavara kwehuku asi pasina chihombe chinobuda mazviri nokuti hapana nyika hombe dzataitarisa dzichazviteerera hadzina kana kutombokendenga kuda kuteerera zvavaitaura zvacho izvozvo vakabuda maamusina kana vanhu vakawanda asi vakataurawo zvavakataura mutsindo wazvo ina handizvionini.
Munoona sekuti kuvimbisa vanhu vanoda kuisa mari muZimbabwe kuvavimbisa mapurazi amahara hakuna zvakunobatsira?
Hakuna ndinoona zvakunobatsira ini nokuti vanhu ivavo vanopromiswa mapurazi acho nehandi varimika vanongova vanhu vane mari dzavo vanenge vachida kuitawo mabhizinesi kune zvimwe zvisinei nourimi saka haungangoti munhu ndokupa zvakati iye asingagoni kuzozvishandisa asina interest nyaya dzevhu iroro zvekare vhu iri nderavanhu kairira taakuona kuti kunzi raakuzochinjaniswa chipuwa vane mariwo kune dzimwe nyika ndokwaakutengesa kavhuku kwakambodzi kwakaitwa kare kukaendesa vanhu kuhondo saka haisi nzira yakanaka iyoyo yokuda kutengesa vhu kuti vanhu vane mari vacho vauyei vanhu vari muZimbabwe vamwe vacho vasina vhu racho iroro vaitoritsvakavo.
Musvondo rapera rese iri takatarisa munyaya dzezveupfumi chii chamunoona chakabuda chiri nani chakaitira nani Zimbabwe?
Apa ndioni chakaitira nani kuZimbabwe. Apa ndiona hangu kuti purezidendi vairidza hwamanda vachiti nyaya dzokuchinjana kwemari takavakunda vaichinja mari vachidaike zvino yava 1:2 neus dollar 1:14-15 asi tomuka mangwana nhasi yakwirazve yasvika 1:18 ukwese uko ndio kwayava uko yakukwira kuya kwavanoti vakadi vakarwisa vakaidzasa saka handivoni kuti chakanaka ndechipini papapa nokuti zvinhu zviri kukwira mitengo yazvo kuZimbabwe mihoro yavanhu isingakwiri saka maonero andoita ndokuti vanhu vari kunyanya kutambura zuva nezuva pasina chakanaka chatinoona ndoona kuti minista wefinance vakati tapa makanzuro omunyika mose mari yokudi yokuona nezvemvura asi kutizoona mvura yacho yabuda ndo zvatakamirira nokuti magetsi hakunaka ndo anoshandiswa kupi kumvura ikoko saka vangava vakaisa havo mari kumvura asi kana kusina magetsi tinozongodzokazve pakuti hakuna mvura yacho iyoyo saka handioni zvimwe zvinongotaurwa zvinotaurwa zvacho vanhu vagopemberera asi ndiona sekuti vanhu vanoita nokupemberera vaakuda kuona kuti zvinhu zvacho zvataurwa ngazvibude vazopemberera vakuona mvura yacho yaakubuda here.
Saka kana makatarisa nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio nestudio 7. Zvichakadaro vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vakazochengetwa havo nemugovera kumusha kwavo kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaivamanikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka. Mashoko aya akatsinhirwa neimwe hama yavamugabe vaota Chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa. Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo neshoko rimwe chete, tiri veumambo tose imwee, tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva. dewedu tese asi ndoda kuti kwamuri please kana muri yabeperere yawirwa nenhamo let us leave muri yabeperere I decide what needs to be done isu totera tichisupporta muri yekwabeperere
Mutungamiri webato runopikisa re National Constitutional Assembly kana kuti NCA Professor Lazmo Maduku vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kutaiwa isu toenderana zveshuwa nezvavanenge vataura kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupf kakuru kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri But hatisi kuvaona panapa kuti vati havasi kuremekedza kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri asi hatizooni kuremekedza kwacho
Profesa Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANU-PF yakasimba.
Hakudiwa vepaduze duze
naiye
mufi. Vepaduze duze vemumba ndozvataitwa. Funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu. Rufu harina kuti wepaduze munhu wese anongochema. Ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho. Tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kuiswa kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei asi nhasi tikurambidzwa upi.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu remashona land west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vajabulani Sibanda Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Arthur Chigoriwa.
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe nenyaya yekuti vape vanyoresa nenzira yebiometric registration panovharwa mahofisi zuva ranhasi 30 gunyana 2019. Vanotungamirira ATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varairidzi havana mari uye nguva yekuti vakwanise kunonyoresa ishoma. Vamasaraure vati hurumende yaifanirwa kuonawo kuti vana vechikoro vari mumazuva ekunyora bvunzo.
Hurumende yakazivisa kuti ichazenge ichibvisa vanhu vese vanoshandira mupublic service papayroll musi wa 30 gunyana kana wange wasvika kana vachinge vasati vaita biometric registration. Tine vashandi vazhinji vehurumende vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuwanikwa vatadza kubata deadline iri. Vhiki rapfuura iri yanga yangori vararamhanya vanhu vachimhanya kumahofisi ekwaregistrar general vachida kuti vakwanise kubita deadline iri asi taona kwavasvika ekumahofisi ikoko kwaakusina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuregistwa zvaita kuti vamwe vangogara nguva refu vari kumahofisi aya vachitadza kuregistwa. Taonawo vamwe vachitadza kuwana mari dzemufambi dzemichovha dzekufamba kusvika kumahofisi ikoko zvaita kuti vatadze kubata nguva yakatagwa nehurumende. Tichitarisawo zvakare chikunyanyoshungurudza ndechekuti vana vari kusara muzvikoro vasina anodzidzisa. Tichitarisa kunyorwa kuri kuitwa mazamanishoni nemagrade 7 zviri kudokanganisa kufamba zvakanaka kwezvinhu muzvikoro vadzidzisi vachi manyira nyaya iyi.
Sei hurumende ichimhanya-mhanya kudai isingape varairidzi nguva yakakwana yekunyoresa?
Inyaya yekuti vari kuteerera zvavari kuziviswa neWorld Bank, sezvo tiri kuziva kuti hurumende yedu yamapapeti ecapital vaakungo ya bari mumodi yedio liberalism machiti zvavango udzwa izvozvo ndo zvinoita zvazvimbwa sungata zvevane vane mari saka tichitarisa isusu dai ma priorities edu anga ari right zvaiitwa nenzira isinga disrupt provision ne service muzvikoro kunyanya isitai proposa kuti iyo hurumende yaifanira kugadzira mobile teams anotenderera achitarisa achiengage vanhu pa ground vachi update database ravo uye vachibva vaita biometric data capturing yacho zvaiita kuti vanhu vasamire kuenda kumabasa tisingawedzere kushungurudza vanhu vagara vari kutambira mari shoma vachitadza kuenda vachitotadza kuenda kumabasa.
Chinangwa chekunyoresa uku kwebiometric registration kunopa mutsvako wechii kuvarairidzi?
Chinangwa chataziviswa ndechekuti vanoda kubvisa maghost workers. Zvinoba kuda kubvisana nekubvisa maghost workers ndopa vakutobvisa mareal workers ari paground nenyaya yekuti havana kuita biometric registration. Saka tichiti tichikurudzira kuti dai vaenda paground vanoita registration vari ipapo vachiona the real workers vari paground vovaregister pabiometric platform vobvisa the ghost workers vanogona kunge vakangopinda mupapero vasina basa ravari.
Pari zvino nhengo dzesangano renyu dzakadzokera kumabasa here kana kuti dzichiri pakungoramwa mabasa?
Nhengo dzedu hazvina kumbobvira dzaramba mabasa asi kuti dzadzisingakwanisi kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari. Saka kana munhu uchishaya mari yekuenda kubasa uri incapacitated, ukatsanziridza ukaona mari unoenda, kana washayawo hauende. Ndo patakangozivisa hurumende tichiti vamembers edu aincapacitated, zvichireva kuti kuenda kwavo kubasa kwakuenderana nekuwanikwa kunenge kwaitwa mari. Kana yashayikwawo vanenge vasingaende, musi waya wanikwawo vanenge vachingoenda.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokuvigwa kwavaMugabe kwazvimba. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vaEnergy Mutodi vanoti ivo havazivivo kuti kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuchapera rini. MuHerald mune nyaya inoti mukuru wekambani yemabhazi eZupco vaEvaristo Madangwa vazivisa kuti maZupco achakwidza mari inobhadharwa nevafambi kakapetwa kaviri kutangidza mangwana chipiri. MuNewZimbabwe.com ine nyaya yomutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachikwezva vanhu nemasangano akasiyana-siyana vasisafare neutongi hwavamunangagwa kuti vauye kubato ravo kuratidza kusafara uku. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti pazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Yo, paStudio 7 apa kukukwadzisai nesevateereri veStudio 7 nevanotepfenyura wacho kukwadzisai zvakanyanyisa tichikuti simbai simbai. Handinoda kutenda hangu masoko atawana na Reverend awo haabude pachena achitaura zvikwadi zvavo. Ndikuna akaitirwa zvakanaka namukadi ari kuiti munhu ari raiti. Kune avo akaitirwa zvinhu zvakashata anototaidzwa kuti hapana zvaakatoitirwa. Asi akawanda acho ndiwo anhu akaitirwa zvinhu zvakashata. Ashoma shoma ndiwo akaitirwa zvakanaka na vaMugabe havo. Ndatenda hangu nemashoko avo haabude pachena achinyasa kutaura chokwadi chaivo. Ndo zvakanaka izvozvo kutaura chokwadi chinhu chakanaka zvisinei. Ndinotenda hangu nevatsigiri vemuDC vakaratidza kubatana vakashaya vakakuwara nyadzi dzezanupiefu. Ndatenda hangu chaiko mukoma hwande vazviita.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka, vana zvanga akandimiri. Chandinokumbira ndechekuti zanupiefu chai chaiyo ka kutanga nokupedzisira paanga achiadresa ndiri kumusangano kuviveni unga adresa musangano musisina vanhu unoadresa chii chaanoadresa chaanotaura chii chaanoziva plus iko zvino zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka munyika iko zvino vari kuti ticha wese ngao ya azo nigirika azo gadirisa chitupa kia plastik pinte diukuti mbuo wapinde mshikoro wawone wano wachuona wano doo utipawani mkwesti wekasi wana wandizi uti waka wita zei mkwesti wese kasa haru kutuwa shupa haru kuniangaza ni ukinti mteta wano haru kufundisira wano nguwa ninguwa waisi nchingu singa mbili zakanaka unanga wazi isa aneta gabe bachikaro kupinde wano gona kwete yeso aneta isi kudabuji kutikutira sina mnika muna kucha gariki hiko ndo kana uti maharija ajaye ubati maharija ajaye uibati kana uti hilo nikirikara ati jiesi racho alibatiki anti zuti muna fungei haa indida niyara na zesha wanweza anu wazi isa aneta wose muno umedu muno kana muri mangu muno mwaji 28 kana chikundi cha chai marisi isa aneta muno keta mwesu nisinara maturu wose basa ndoro kukukana wakangu fundusira wana ndi zuti wano fundusira wana wachitwa wati ya sayi natenda angu
Studio 7 Masquera say. Tokumbiro karubatsiro vanhu wee. Zano PF yatiuraya. Mentoita say Zimbabwe yapara anoda kwezano PF. Dai magonawo mapindira Zano PF ii yatiparadza.
Magadi zvenyu vashamarari okuku America ikoko ana blessing. Memberero ye 20 years. Noinzwa iriko. Asi nokurudzira akuru akuru vedu avo kuti vapindewo mumaruwa umo vachikurudzira vechidiki kuti vavhote nekuti ruzhinji runongotsigira asi hari rejisti kuzovhota saka pamavhoto apo tinenge tiri vadiki saka tokumbira kuti vese vatungamirira vapinde mumaruwa vachikurudzira kuti vanhu vadi vavhote ndo zvandingataurawo.
Makadi wa chamaro studio 7 wese ni wanoterera studio 7 ndinoda kutaura hangu pamusoro pevanhu vezano PF avo zvinoshamisa chaizvo president kuti vanofamba vachienda vachitaura mashoko okuti Zimbabwe kwakanaka zvinhu zvese zviri normal asi wasiya waruwa vanovharira munhu kuti asaende kunorapa kusouth africa vanoda kuti afiremo pamusoro pekuti vamukidnap vamuabhusa vanoda kuti afe ndozvavari matrue colors evanhu vezano PF ndozvavari chaizvo hakuna chamunoona chinobuda pamusoro pevanhu vezano PF basa kunyepa chete kuti president anonyepa kuno vamwana achitiye zvinhu zvakanaka kuZimbabwe achitadza kutaura chokwadi nokuti anotya kuti akataura chokwadi zvinhu zvese zvaanoda zvaanoda hazvifambi vanongoda kuti masanction abviswe chete asi kugadziriswa nyika nekuita zvimwe zvinhu hawadi basa kurova vanhu chete nokuuraya vanhu ndobasa ndozvaanogona ndozvakangozara mumusoro mavo bedzi vanhu vakaita sevanhu vasinganyarwa nezano PF havana tsitsi kana nevanhu ndatenda.
Vana veZimbabwe tanetseka zvokuti dai zvaibvira kuti hurumende iripo yaingobviswa nemuromo sekutaura kwatiri kuita inga dai yakabviswa zvayo nokuti tanetseka kuti tishande unoshanda sa hapana chinobuda mari dzacho hadzina zvadziri kutakwanisa kuti dziite dzinobatwa kubhengi dzinobatwa kumaecocashi mapesendeji acho avari kuisa hatichakwanisi kana kuziva kuti toita sei.
Makadiko vana mukoma Jonga kustudio 7 chikwasisamo sevatevereri vestudio 7 ini ndinoitwa Lovet. Ndine urombo nekutaura kwakaita mutungwa aimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachibudisa izvo zvinoratidza kuti chiyo chakanga iri sikreti yehurumende yeZANPF nguva yose nanhasi ingoripo sikreti iyoyo. Pamagamba ose akaradzikwa muhiro zeka vanhu ivavo havana kurara murugare. Zvinuri pachena kuti nhengo dzevanhu idzi dzavanhu avanonzi magamba vakaiswa kuhiro zeka dzakabiwa kuone commando barracks vachiita zvavo izvozvo zvekutsvaga simba risina kunaka reutungamiriri weZANPF. Zvichireva izvo kuti ZANPF chokwadi chikwata chemasatanist. ZANPF must fall very soon, immediately. ZANPF masatanist. Ndatenda zvangu.
Pabzuru yoni vakuru vestudio 7 vanomukoma Jonga tinokutendai nechirongwa chamunotipa murambe makadero. Ndinongochema nezviri kuitika kuZimbabwe uko. Zvaratidza kuti vanonzi vava munangagwa vakwata vavakwacha vavakwanisi kutungamirira vanhu vatadza anga vachimbosiyira mwana muduku. ZANPF yakone waina kana kana ryambo kutowedzera kuura nyika taiti kuda vachagadzira ino vatowedzera kusvika pa last. Saka zvaradza kuti havakwanisi zvachose, havana vana chavanoziva, ngavape vana vanoziva vakadzidzavo vana vachamisana. Vamunagagwa chero kuchikoro chako chekunonga chero vaingota basa rokukopa.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Motikari makumi maviri neshanu dzinodhura dzemwanakomana wemutungamiriri weEquatorial Guinea dzakatengeswa paauction nezuro dzikaunza mari inoita makumi maviri nematatu emamiriyoni emadhora. Motikari idzi dzakatorwa nemapurisa ekuSwitzerland mushure mekunge vaongorora vakaona kuti dzakange dzatengwa nemari yakawanikwa nenzira isina kunaka. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International riri kukurudzira sangano renhabvu reFIFA kuti ribatsire vanhu vekune dzimwe nyika vanoshanda muQatar vachivaka nhandare dzenhabvu dzichashandiswa pamakwikwi eWorld Cup muna 2022. Amnesty International inoti vashandi ava havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro uye vamwe vari kutodzokera kunyika dzavo vasina kupiwa mari yemihoro yemakore mazhinji.
Yo shetang tena sabiza, let's do it. Mulenge anatitienera kusangalala chape osati tisibenyana chiko ipapa chamunoroera na ipapa amuna kunetsana tikazi changa hapa chija impaka esingo ekurwisana tidambe tikitaka pressure topasi anasepaka sasa
Gaibake Freeman achibatsirwa naMacheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvikanganisira vega rwendo rwavo kuUnited Nations. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaisa varairidzi parumananzombe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda.